Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHeg Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup. Indiwe mimwe emisoro yenhaudzidudza nhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Gwaro rinoratidza mamiriro ezvinhu munyaya dzemitengo yechikafu pasi rose pagore roga roga iro raburitswa neWorld Bank. Sondorino, rinoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira munyika sezvo ongororo iyi yakaisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Gwaro iri, iro rinoitwa mukati memasvondo maviri oga oga, rinoratidza kuti mitengo yezvinhu pagore yakwira nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana muZimbabwe. MuArgentina, iyo iri pachinhano chepamusoro-soro, mitengo yezvekudya yakakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri muchikamu ichi dzinosanganisira Egypt, iyo iri pachinhano chetatu, Malawi, iyo iri pachinhano chenomwe, neGuinea, iyo iri pachinhano chepfumbamwe. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo nyika iri kutambura nenzara, iyo inonzi yapfunya chisero matunhu akawanda. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Chokutanga ndichekutaura kuti wakaona even mafigure inflation akaburiswa neveZimstat Zimbabwe National Statistics Agency ari kuratidzaiwo kuti mitengo yezvinhu in general kwete chikafu chete but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January wegore rino tichienzanisina nezvazvazviri muna January wegore rapera. And Musadik, Zimbabwe ndisichine the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yawo iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyotariswa ne World Bank chakaonekwa kuti chanyanyokwira muZimbabwe kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyokwirisisa muZimbabwe pari nhasi?
Zvinonyanya kukonzereswa nezvinhu zviviri. Chokutangisisa supply yechikafu isipaita kana chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira nekukwidzwa kwakaitwa mataxes uye kuintrodusa kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pavakaparura 2024 the national budget. Even zvinhu zvakaita sana rice zvaisabhadhara VAT kare but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira ne more than 15% ndo VAT but iri pa 15%. Saka izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu gorosi nerice zvinge zvichikwira. Saka ndo atingati mafekta maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe ive panumber 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadziridza dambudziko iri? Tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete.
Tinofanira kuenhanza capacity yemafarmers edu especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira kuitira kuti even ayo makori akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Ndinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda wanakunzi wa almost 45% wana Gwaishangani. Saka madimi yacha tibatira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda wasingangomiriri mvura inobva mudenga chete.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa vaenda kuNamibia nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHeg Geingob avakashaya musi wa4 mwedzi uno kuchipatara cheLed Pohamba Private Hospital muVindhoek kwakare kuNamibia. Nhasi kwanga kuine munamato wekuvarangarira vachitarisirwa kuradzikwa mangwana kumarinda anovigwa magamba emunyika iyi. Vakashaya vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa.
The Voice of America, VOA.
Zimbabwe yakurudzirwa kuti ikoshese kurapwa kwezvirwere zvepfungwa munyika, izvo zvinonzi zviri kuwanda nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rezvinodhaka. Mashoko aya ataurwa namuzvare Raquel Kwainona, vechidiki vemuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, uye akatanga sangano reLoud Silence, uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino pasi pechirongwa che 2024 Community Engagement Exchange Program. Chirongwa ichi chinotungamirwa nebasi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reDepartment of State. Muzvare Kwainona vachange vachiita zvidzidzo zvekuwandudza mabasa avanoita kuUnited Nations Foundation muno muAmerica kwemwedzi mitatu. Pakuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata Muzvare Kwainona.
Tine kamaka initiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonyanya fokasa on kuraise awareness panyaya dzemental health, kuti vanhu vanzwise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii. Nekuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzi chirwere chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga.
Chii chamadzidza chamungati moda kunowedzera pane zvamanga muchiita?
Panguva yandiri kuAmerica pane zvakawanda ndiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka nawo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndinoziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe. Nekuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuinkluda nyaya dzemadrugs substance abuse. Handisi kureva kuti zvinhu izvi hazvienderane, but zvinoenderana, but pakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete posiiwa nyaya dzemental health dzacho. Saka kuti tikwanise kutakira tunyaya pamwe chete ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps, kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness, pane family support nefamily group counseling, which is something chandoda kuzokwanisa kuimplimenta ndadzokera kumba kuti because sema young person takawanda muZimbabwe, but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbocreata maspaces yekutaura zvinotinetsa.
Vanga vari Muzvare Raquel Kwainona vanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa vari pasi pesangano ravakatanga reLoud Silence, vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muUkraine vati ndege yeRussia isina mutyairi kana kuti drone yakarwisa chimwe chivakwa chinogara vanhu kuchamhembe kweguta riri kumahombekombe reOdessa nechishanu usiku, yakauraya munhu mumwe chete nekukuwadza vamwe vakawanda. Mauto akati drone iri raive rimwe remashanu akadonedzwa pamusoro peOdessa mukurwisa kweusiku uku. Kurwiswa uku kwakauya apa vatungamiri venyika dzekumawirira vari kugadzirira kuungana muguta guru reUkraine reKiev nhasi mugovera, kucherechedza kusvitsa makore maviri kubva zvapinda nechisimba Russia muUkraine. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi vanoshanda ivo nesangano reRed Lipstick, uyezve vane chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Chii chakaita kuti mutange chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka?
Ini kuburikidza personal experience ne personal loss in my life, murume wangu akaafekitwa nezvinodhaka nedoro chaizvo, akaita cirrhosis of the liver. Ndikati mumwe mwana futi anga akuita zvemutori. Izvozvo manje zvakandipa shungu kuti nditore shungu idzodzo ndidzitene kumunze chirungu pain to purpose, kuti zvinhu zvaindichemedza zvichaisa hope, ndimeke shuwa kuti hapana umwe mudzimai anozosangana nezvandanga ndichisangana nazvo. Saka nekuda kwaizvozvo takatanga rehabilitation center kuno kuMeton, and iri hospitari chipatara chine mibhedha makumi mashanu.
Pari zvino kune vanhu vazhinji here vari muchipatara ichi?
Iko zvino kune vanhu vanopfuura makumi mana nemadzimai. Saka unozoona kuti nyika yachona haina kumira zvakanaka. Nekutorwa mitoriro dombo kana kuti mbanje kwane skanga kandikupengesa vanhu zvemutodaro yakubata kuti nevana vanga vari magrade 7 kwobva kwaita kodheniya yacosmix, kwobva kwaita dori, kwane chinozi tumbwa yotumupfuma munhu anongonzi ade nhasumbwa, ndo zvakadzara manje muno muzimbabwe. Saka zvakubata vana kubva vari kumaprimary.
Mungati vanhu vari kutora zvinodhaka vari kutangira pamakore api?
Isusu the audience yatanga tinaye mukuru anga ari kuma72 theyoungest mwana watakabatira ngaine coffee. Omboona kuti madzimai ane vana kana 3 varimo muno murihapu, vane madigiri varimo murihapu. Zvino isusu tinotora nevamwe vese. Pane pandaitaura kuchitungidza tino madzimai about 400 kumusangano, amai vakatokwira pa7 vanibata makumi. Zvikanzi hapana kwamunoenda kusina kutora mwana wangu, enda mai vavo havakwanisi kubhadhara kana chii. Saka mwana vatopora ari panapa aane 2.5 months, nekuti munhu anga angorarama sachidhaka.
Urongwa hwenyu humwe ndehwei pamusoro penyaya iyi?
Izvo zvino tiri kufaitira zvikuru muno mashonaland west province vatiri kuve tiri kumotoko kuti tivhure imwe rehab kumarocation. Saka tiri mumadiscussions izvozvo nemakanzuro kuti tione nzvimbo tomhanyamhanya toona kuti tingabatsire sei vanhu, zvikuru sei marocation hakune disaster chaizvo. Uchifamba so unongona mabhotoro ebhongo, mabhotoro etumbwa, uchingofamba tumapaketi tembazi tumapurasitiki ndingaka
Vanenge vachida kuti vauyisewo hama dzavo kana vana vanenge vakatarisana nedenda iri rekutora zvinodhaka vanoita sei?
Vanofona pa 0772-888-479.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Musanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tichitarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo, kusanganisira vanoti vakapiwa nzvimbo idzi nemadzimambo, izvo zvave kuita kuti vamwe vafunge kuti madzimambo haachisina masimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mambo Clemens Nembire vekuMount Darwin kuMashonaland Central.
Ano wangu ndewe kuti hatinga shamure haka zvedu paizvino iya tirikungoverenga iya tinofanira kugadzira isusu nehurumende tikagara pasi sekanzuru tungamiriri wemadzimambo togara pasi toona kuti tingaigadzirise sei. Zvimwe zvacho zviri kuri tinyanyei vajonga vandemiri ukuti pamasoro pemombe pamakoronga pari kumaka vanhu zvinove zvisiri izvo. Asi takatarisa bumbiro remutemo wenyika Communal Land Act inoratidza kuti mambo vane chokwidzo neCommunal Land Act, vane masimba imomo, asi zvichifambidzana neRural District Council Act kwozoitawo kweexecutive kune zvakowo. Saka inyaya iri mudariro inyaya iri mugango, hatingaiti bvupa rezvino vajonga vandemiri, asi inyaya tiya kupinza mudare toikurukura nezvayo semadzimambo toisisawo kuhurumende kuti amuone kuti ndiwe kudai ngatifarai nekuti irekekuita zvohwe zvohwe munyika.
Asi pari kutorwa matanho iwaya ekubviswa vanhu vari kunzi vakagara munzvimbo zvisiri pamutemo, semadzishe kana vakuru vematunhu muri kutangawo here maziviswa kuti ndo danho raakutorwa uye muchipindawo mazviri?
Ndinonzwa kuti utungamiriri hunoziviswa utungamiriri hwekumusoro uko vanotungamirira National Chief Council ndomanzwiro andinoita kutaziva kuti chokwadi ndechipa tinongonzwa kuti vanoziviswa kuti zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai. Ndomusaka ndati vajonga kandemiri inyaya ine zvohwe zvohwe, inyaya iri kutaurika zvakanyanya muparamende mese yasvika nekumadzimambo kwese yasvika nekuutungamiriri yasvika. Saka yaakuda dare mukumbiranwa chuma chemuzvikuru kugara pasi kuongorora nekunga vakazotaura neni kupera kwesvondo ndinenge ndane chidza chacho kuti ndabata izvi panyaya iyi ndanzwawo izvi panyaya iyi toona kuti tingaigadzirise sei nekuti pari zvino handingataurire ndiri kudii rehurumende ndinongotaurawo ndiri kudii rekwangu asi kudunhu kwangu hakuna chitiko chati chaitika ichozvo ndongoverengewo kune mamwe matunhu kuti ndo kwazviri kuitika kwangu aabodo kueriya kwangu handisati ndanzwa dambudziko rakadaro asi tinongokomerawo kuti aiwa ngatiregei kuita zvakadai 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 nekuti vanhu vaziye misiyano iri pakati pestatelan district council etinoadministra communal land tichibatanawo nesumadzimambo tinoadministra communal land zvakare tichifamba zvakadaro
toti musha idongo kana kuti kune vamwe vane minda yavasakwanisawo kurima vanhu ivo vanokwanisa here kupawo mumwe womunhu kana asavira kuti ahwe hako upinde mubhuku ndokupa urima pamunda wangu apa kana kuti pamutemo zvakadaro hazvibvumidzwi
hungu zvinokwanisika zvinhu zvakadaro vajonga kandemiri vakatarisa murizevha minda yedu ine gura negombo kunzanzi iye igura raanhengi ndakakutaurira iye zvinezvi inini ndine gura raasekuru vangu kana naatateguru vangu raane makore anosvika 200 mazana mairi riripo asi hapana chakaipa kuti nditi inini mhuri yenyu muri kutambudzika endai munobatawo nepapo chiforo icho hazvina chakaipa izvozvo chakaipa chete kutengesa nzvimbo nemari izvozvo ndozvakaita nekuti ivo haritengeswe vajonga kandemiri kana mumapurazi hapana akachena chirimo mumapurazi unongogara chakaita ndechekutengesa ivo asi kana pane midzi munhu ari kuda kurima ane chidokwa dokwa chokuda kurima sabhuku sadunhu namambo vanogara pasi vomupa
aiwa tinotenda zvikuru changamire nemvire
aiwa tinotenda vajonga kandemiri
mazwa hurukuro yataita namambo nembire vaclemens nembire vekumount darwin kumashonal and central muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza muonero yehurumende yeamerica
pakupera kwegore ra2023 america yakabudisa pachena chirongwa cherussia chekunyepa chakanangana nenyika dzemulatin america chekupesvedzera nyika zhinji kuti dzisatsigira kubatsirwa kweukraine nenyika dzepasi rose russia yaiparadzira mashoko ayo ichishandisa vamwe vanhu pamwe nemamwe masangano munyika idzi kuti vanhu vaone sekuti mashoko aiparadzirwa awa akange ari echokwadi russia yakange isingazivisi kuti mashoko aiparadzirwa awa akange achibva kwairi asi chirongwa ichi chakatadza kubudirira zvichitevera kufumurwa kwacho neamerica zvino russia yava kushandisazve nzira yemanyepo iyi munyika dzemuafrica musi wa12 kukadzi hofisi yeunited states state department's global engagement center yakabudisa pachena chirongwa cherussia chokuparadzira manyepo mulatin america ikazivisazve kuti russia ndiyo inonyora nhau dzinobuda padandemutande rinonzi african initiative chirongwa ichi chinonyepa pamusoro pezvirongwa zveamerica muafrica chokwadi ndechekuti african initiative inotungamirirwa nevasori vehurumende yerussia uye inoshandiswa nenzira yakafanana neyaishandiswa kulatin america yokushora nekukurudzira kuti nyika zhinji dzisatsigira ukraine mukurwisana kwayo nerussia chinangwa cheafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zveamerica muafrica chimwe chezvinangwa zveafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zvenyaya dzezveutano zvinobhadharirwa neamerica munyika zhinji muafrica zvinosanganisa kurwisa kupararira kwechirwere chemalaria African Initiative inoparadzira nhau dzemanyepo ichiti vanhu vemuAfrica vanorapiwa pazvipatara zviri kuvakwa neAmerica izvi vari kushandiswa pasingazivi muongororo dziri kuitwa pavari neAmerica. Mukuru weGlobal Engagement Center vaJames Rubin vanoti Russia iri kuedza kufurira vanhu kuti basa nerubatsiro rwari kupiwa nevana mazvikokota munyaya dzezveutano ndezvemanyepo. Mupepeti wenhau dzepadandemutande reAfrican Initiative ndiAtemt Jevich Kuriev uye vazhinji vanoshandira bepanhau iri vakatorwa kubva kuVagner Group iro raitungamirwa navaYevgeny Prigozhin vasati vafa. VaJames Rubin vanoti Russia inoparadzira manyepa ayo ichishandisa African Initiative neAfrican Kalashnikov padandemutande vachiti Russia inofanirwa kurega zvairi kuita izvi.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars nhasi charatidza zvachakapakata mwaka uno mushure mekusimudza mukombo weCastle Lager Challenge Cup uyo unovhura mwaka wenhabvu gore roga roga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charova Dynamos 2-0 ndokutora mari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu iyo yanga yakaiswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Cloud Makopa naElson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru vatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufainari yeChibuku Super Cup uyezve munhandara imwe chetewo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tetsuwa Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo.
Basa racho ndozvarinotoda, tinotenda kuti takwanisa kubuda uye tichitambira pamusha.
Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma izvo zvanga zvisingatarisirwe, asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rineri tovaza kuti mutambo uno kana kutambika zvakanaka, nekuti tikatarisa vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvobva tikumberi uku kunoratidza kuti kune basa, nekuti kana takatarisa paDynamos vakomana vainayo vane pawa chaizvo.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBoto Ronald Mandisha vatsinhirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakuna anoya anonzwa achitara pagemu ratikutarisa nhasi tikuona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vaTedious Bunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora.
Sidzi league yavo iri kutanga next week, tiri kutarisira kuti timu yedu ichaenderera kumberi ndo ichatora league gore rineri Dynamos.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kuvhura musangano wayo neArenal Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCup Champions League uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCup Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
The voice of America, VOA.
sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup mushure mekurova Dynamos 2 kwa 0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.